ichokwadi blessing kuti vakanyora tsamba musi wa 14 December vachitaura kuti Zeki ngaipiwe masimba ekuzvimiririra gwama rayo ringe rakasimba ichikwanisa kuita zvinhu zvayo pasina anenge achinyanyisa kupindira panyaya dzavo. Vachiti izvozvo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina anovamonyorora ruoko nekuti vanenge vane mari dzavo dzakakwana, mitemo inenge yavandudzwa kuti vange vakazvimirira zvakanaka. Ndo zvavakanyora vachitaura. Asi tisaongorora gwaro iri, gore rapera ndichiri kuparamendi kuportfolio committee justice pakaitwa budget takataura navachinamasa kuti vachinamasa panenge paneka kuchikora mutemo kuti mari yezeki inoenda yakaberekwa neministry of justice. Constitution inoti vanhu ava vakazvimiririra mari dzavo dzinofanirwa kunge dzichienda kwavari directly kana kuti dzakangonangana navo chete kwete kuti vanozopiwa neumwe munhu. Vachiita zvinhu zvavo vakazvimiririra vachinamasa vakabvuma izvozvo ndo zvaakuitika iye zvino. Mari zvinganetse pano neapo senyika isina mari asi dzekuzeki dziri kuenda vachipiwa mari dzakanangana neizvozvo. Uyezve vachinamasa vakatogadzira bhajeti ravakaisa parutivi rekuti zeki inge ine mari dzayo dzekuti maelection anga achiitwa zvakanyatsorurama. Yekuti mimwe mitemo inoda kugadzurudzwa, blessing ndoda kutaura kuti takambokumbira vanhu ivava kuti vauye tikaenda kuBulawayo uko kwatairodzana pfungwa nevanhu vakawanda wanda tichibvunza maringe nemitemo yemaelection. Tikatsvaga vana mazvikokota tikati tauriranai apo tinzwe kuti mutemo wamuri kuti unoda kuvandudzwa ndeupi. Chakaonekwa ndechekuti zeki ndo inofanirwa kunge ichiita zvairofungirwa kunge ichiita zvaisina ari kutadzisa. Mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines, maeu guidelines, zvakanyatsoti tsepete, zvakanyatsoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaeu guidelines. Saka isusu kwatiri kuti tipedze nguva tichiita zvinhu zviripo zvisingatadzise kuti maelection anzi ari free, fair and credible. Takaona zvisina maturo.
Ko, tichitarisa imwe nyunyuto yavangainayo honorable yekuti aiwa ikodzero yemunhu wese kuvhota angava ari mujeri kana kuti ari kunze kwenyika.
Iyoyo yakakurukurwa zvakare mudare ratakaita. Asi pari zvino blessing kuti titirambe tichitaura nenyaya iyoyo. Ivo vakaikwidza kumatare. Pamutemo hazvibvumidzwe zvinonzi kana nyaya iri kumatare. Unomirira kuti dare ritange radi rapa mutongo tozoteedzera izvozvo. Saka iyoyo takaona zvedu kuti vane chinyunyuto chekuti vari kudaro asi vakatoikwidza kumatare inova kodzero yavo. Saka takamirira kuti musi wa 8 January panogara dare richiongorora nyaya iyoyo rotiudza kuti maonero chaiwo atinosungirwa kunge tichiita bumbiro redu guru remutemo ndeapi, ndeyekuti vanovhota here kana kuti havavhoti.